manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 12/2020 makateerera kuStudio 7 Nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamakumi matatu nevanomwe uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano yopawo maonero ayo pane zviri kuitika munyika pamusoro pechirwere cheCOVID-19. Komiti yeparamende inoona nezveutano inoenderera mberi nekuita basa rayo kunyange hazvo nhengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzisina kupinda mumusangano wanhasi. Dambudziko rekushaya zvekufambisa zvakakwana rotadzisa kushanda zvakanaka kwemaindastiri. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira kusvika pavanhu makumi matatu nevanomwe zvichitevera kuwanikwa kwemumwe munhu mumwe chete aine chirwere ichi pavanhu vakaongororwa nezuro muHarare. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vave 12 uye vashaya vachiri vanhu vana. Vanhu vaongororwa utachiwana hwecoronavirus pachishandiswa zvikwanisiro zvinoburitsa ongororo pakarepo kana kuti rapid test kits vasvika pazviuru 10,448 kana kuti 12,498 kuchitiwo vaongororwa pachishandiswa michina yePCR vave zviuru 10,500 kusvika pari zvino. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi neJohns Hopkins University yekuAmerica vadarika pamamiriyoni 4,200 ezviuru kana kuti 4.2 million kuchitiwo vanhu vafa vasvika 276 ezviuru 735 kana kuti 286,835. Vamwe vanhu vari kuwanikwa vane utachiwana muZimbabwe vanonzi havana nhoroondo yekusangana nevanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveutano zvinhu zvinovhundutsa chose. Mumwe chiremba ari muHarare Dr. Gilson Mandigo vachitaura vakazvimirira vanoti kuve nevanhu vashoma vari kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika kunogona kunge kuri kuburikidza nematanho akakasika kutorwa nehurumende anosanganisira kurambidza vanhu kufamba-famba kana kuti kuita lockdown pamwe nekugadzirisa nzvimbo dzekuti vanhu vanobva kunze kwenyika vange vachisvikira kana kuti quarantine. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tikatarisa mafigures aya tichikombeya nemamwe manharaunda akatikomberedza neikoko kuna naAmerica tinoona kuti Zimbabwe haina macases akanyanya kuwanda. Izvi zvinetsana ngudzo dzakasiyana-siyana. Chokutanga, tinoziva kuti nyika ino yakaisa danho re-lockdown. Izvi zvinoratidza kuti zvine kubatsira kwazvakaita nekuti zvakadzivirira vanhu kutapurirana chirwere cheCovid munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Tinoonawo kuti pane vanhu vari kunzi vapora kubva muchirwere ichi vasvika pagumi nevaviri. Munotambirawo sei chiitiko ichochi?
Tinofara chaizvo nekuti pane vanhu vari kunzi vapora kubva muchirwere ichi. Kana uri chiremba hapana chinhu chinofadza sekuona murwere wako achibuda muchipatara achifara achienda kumba. Naizvozvo inini ndinonzwa kufara nekuona kuti pane vamwe vanhu vari kupora kubva kuchirwere ichi. Izvi zvobatsirawo kudzivirira yatinoti muchirungu stigma zvichireva izvo kuti munhu anenge anzi ane chimwe chirwere anotanga kutsarurwa nevamwe vanhu vanhu vakaonawo kuti pane vamwe vanhu ari kupora pachirwere ichi zvinotisimbisa isu sevanhu vemuno muzimbabwe asiwo tinoziva kuti pane vanhu vana vakafa nokuda kwechirwere ichi izvo zvinhu zvokuti hazvitifadzi tinoramba tichikurudzira hurumende nevanhu kuti vanhu vakurumidze kutestwa anenge awanikwa chirwere akurumidze arapwa kuitira kuti asafe uye asapararidzire chirwere ichi kune vanhu
imi muri kugutsikanawo here neuwando hwevanhu vari kuongororwa chirwere ichi pazuva
vakandemiri nhau yekutestwa chirwere checovid-19 inhau yakakosha zvakanyanyisa nokuti munhu haonekwi kuti une chirwere uchingozvifambira nokudaro ndinoti chinhu chinofanirwa kuti hurumende iwedzere kutestwa kwevanhu chirwere checovid-19
zvii zvamungakurudzirawo veruzhinji kuti vaite tichitarisawo nyaya dzekuzvichengetedza
nhau yekudzivirira chirwere yakakosha nokudaro ndokurudzira uwandu hwezimbabwe kuti hurambe huchiita zvatinokurudzirwa nebasa rezveutano pane nhau yesocial distancing yekusiya nhano inokwana kuita iyo 1 meter mukusangana kwatange tichiita kwoita nyaya yekugeza maoko nesipo iyo yakakosha zvakare nokuti mukumhorosena imomo ndo mumwe matowana chirwere
ava vanga vari mumwe chiremba vanoshanda vari muHarare Dr. Gilson Mandingo vachitaura vakazvimirira vari parunhare muHarare nestudio 7 muguta rechinhoi mave nemunhu mumwe chete ane chirwere checovid-19 nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenslas Nyamayaro vabvuma kuti munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere checovid-19 muchinhoi uye mumwe munhu akawanikwawo aine chirwere ichi kupixton mine pedyo nechegutu vaviri ava havana nhoro nekufamba kunze kwenyika kana kusangana nemunhu akabva kunze kwenyika kusvikira pari zvino vanhu vashanu vakabatwa nechirwere checovid-19 mudunhu remashonaland west munhu mumwe chete akafa kumhondoro mwedzi wapera mudunhu remashonaland west mave nenzvimbo nhatu dzinoti Chinoi Training Center, Vuti School neJameson School kukadoma pari kuchengeterwa vanhu vari kubva kune dzimwe nyika kwemasvondo maviri kuitira kuti vaongororwe kuti havana chirwere checovid-19 here kana kuti kwete vasati vabvumidzwa kuenda kudzimba dzavo pachinoi training center pane vanhu vapfumbamwe pavhuti pave nevanhu 25 kubva pavanhu 10 svondo rapera uye pajameson pane vanhu 12 ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
Paramende inoona nezveutano yaenderera mberi nebasa rayo nhasi ine nhengo dzezano PF chete kunyange hazvo nhengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzisina kupinda musangano wanhasi uyu sezvo dzakapika kuti hadzisi kuzopinda muparamende senzira yekuratidza kusafara kwadzo nekudzingwa kwakaitwa vamwe vavo muparamende Godwin Mangosha anotipa nyaya inotevera
Nasi Committee of National Assembly inoona nezveutano yaita musangano wekuzeya dambudziko recoronavirus pamwe nokuita chisungo chekuti gurukota rezveutano vabhadhaya moyo vauye kuzotsanangurira komiti iyi kuti hurumende iri kuzvifambisa sei svondo rinouya asi nhengo dzeMDC dzese dzekomiti iyi dzinosanganisira sachigaro wekomiti Dr. Ruth Labode hadzina kupinda musangano uyu dzichitevedza chisungo chebato iri chekumbomira kushanda nebato riri kutonga rezano PF mumatare akaita separamende nemakanzuru mutemo weparamende unoti musangano wekomiti unoenderera mberi kana paine nhengo dzekomiti shanu kana kudarika vadoubt ndiweni vezanu PF ndivo vatungamirira musangano wekomiti iyi nhasi imwe nhengo yekomiti iyi zvakare vari sachigaro veMDC muHarare vaWellington Chikombo vati havasi kuzoenda kuparamende kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa
kakutaura kwatiri kuita tirimo vanhu tiri musangano wakabva muvanhu tiri vatungamiri wakabva muvanhu tinogara muvanhu ndoo vatiri kudzeya navo ndoari tiri kuchinjana maoko navo ndoatiri kuchinjana mazano navo ndoatiri kuchinjana pfungwa navo tichinzwisisa kuti zvinorevei zvakuitika. Saka hamukwanisi kuona isu tichienda mudare paramenti tinobvumidza kuti Satan atize nebhaibheri mupulpit. Kusvika nguva ichinge yakwana vanhu vakavamba musangano uno vati pagwara rekuti fambe takadai. Ndomamira zvakaita.
Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira chirumanzu vanotiwo zvaitwa nemaMPMDC. Zvinoratidza kuti havamiriri zvido zvevakavavhotera.
Ivo vachamisawo pavaita apile vanga vatumwa neZANU PF. Saka zviri pachena kuti maZimbabwe vaone kuti bato iri rinonzi MDC rinomborevei. Whether MDC, AT, BT, Nguve, kutamba nenguva kana kuchine munhu anosapota bato iri. Kurashika. Tingangoti zvedu ihope, asika hope dzinopera. Iku ZANU PF ichizama kubatanidza mhuri yeZimbabwe kuti vaone kuti nyika ino yotonga sei.
Asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neMDC zvakakosha chose sezvo zvichiburitsa nhunha dzavo pachena.
Saka indinoona zvekuti danho rakachenjira ravari kumbomira kuita basa romuparamendi imomo nokuti rinenge ranhora maitiro acho oitika iwayo. Hatingaryi zvomufupi nokureba. Ini ndinoona sekuti gwaro ravakatora ranewo chenjeri nokuti havana kuti havachatsiki muparamendi kana kuti vatobuda zvachose. Vati tinondovhunza, tombosuduruka, tinovhunza vanhu vakatituma kuti todini. Saka naizvozvo ndinoona zvine uchenjeri uye hwouto.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo MDC iri kutsutsumwa nematanho akatorwa neparamende, zvakakosha kuona kuti bato iri richafambira mberi sei.
Asi chinokosha ndechekuti pamberi zvichazovei, vachabuda zvachose here kureva kuti kwava kuitwa here sarudzo patsva munzvimbo dzakasiyana siyana, kana kuti vachatora danho rekuenda kumatare edzimhosva kunotsutsumwa kuti nyaya iyoyo igadziriswe.
ZANU PF ine zvigaro muparamende zvinoita kuti iite madiro ajojina pakusandura mitemo iri yega muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kati mamwe mabhizimusi makuru atanga kushanda pasi pechikamu chechipiri kana kuti level 2. Kunyange hazvo izvi zvakatambirwa nemufaro nevamwe vakawanda vanoti hurumende yakakumidza kumedza kutsenga ichada sezvo pasina gadziriro yakakwana yakaitwa sezvinokurudzirwa nesangano reutano pasi rose reWorld Health Organization. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
KuZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose, chirwere checoronavirus kutsva kwerurimi kusina marapiro. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende, vashandi nevashandirwi vari kufamba vachitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika kune makambani akavhurwa. Vanoti zvimwe zvavari kuona zvinofadza.
Takaenda kumaini iri kugweru unki mine. Patakasvika uko takaona zvinhu zvacho zvinenge zvakati rongekei. Ivo vashandi vari mukati vanoti nguva vanenge vari kushifa havadzokeri kudzimba dzavo, vane makotas pavava vanovachengeta. Ende ne numbers dziripo to decongest the place vakati vane less than 50% yevashandi vari kushanda iyo zvino kumaine.
Asi hapana hapo mutunhu usina dachka sematauriro ava Moyo.
Tazoenda kukambani inochengeta huku. It's a farm just outside iri kugweru ipapo. Ipapo ndipo takaona kuti hai hapana zvakanaka zviri chaizvo. Pane vanhu vakawanda vanenge vakaungana kunze pegate nenyaya yekuti pavanoslota huku dzavo vanotengesa ingava emsipa kana kuti makumbo nezvimwe zvakadaro matumbu. Saka vanotengesera vanhu zvavo, vanhu vanouya kuzotenga, vane shop iri mukati. Ipapo takaona kuti hapanyori munhu anopinda ariuya mushop, vanhu vakaungana zvekare panze. Ivo vashandi vari mukati ndivo vange vasina kubatwa zvakanaka panyaya dzavanofanira kufeka.
Hurumende yakange yamboti vashandi vose vavhenekwe chirwere checoronavirus vasati vadzokera kumabasa, uye kuti vaonekwe kuti vari kudziya muviri here vasati vatanga basa zuva nezuva. Asi izvi zvinenge zviri kunetsa kuzadzikisa, zvakapa kuti dare remakurukota riti vashandi vambodzokera kubasa zvinhu izvi zvichigadziriswa. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti vakatokumbira kuita musangano nehurumende kuzeya matambudziko avari kusangana navo.
Ya, tingatipa vane improvement pa makambani akwanisa kuvhura, nekuti pakutanga makambani anga achifanirwa kutanga atesta vanhu vavo vasati vavhura, asi iye zvino vabvumirwa kuti vavhure vozotesta, asi vachimeka shuwa kuti zvimwe zvese zvinodiwa zvepersonal hygiene, personal protective personal equipment, masanitizers, mathermometers nezvimwe zvese zvinenge zviripo. Chita
gurukota zvezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana chakaipa kuti vataurirane.
Saka handioni paine dambudziko rekuti tisangane. Tinofanira kuti tisangane pakangoita in appropriate time within the next 2 weeks. Tinofanira kuti tisangane.
Vachipawo pfungwa dzavo pachirongwa chekuti makambani avhurwe kunyangwe zvinhu zvisati zvanyatsomira zvakanaka munyaya dzezveutano. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoti hapana hapo zvakanyanya zvekuita kuhurumende, nekuti chauya masikati charamba ndima, chauya manheru charamba hope, nekuti makambani aya akasavhurwa zvinozoita kuti zvinhu zvitonyanye kuoma.
Saka kurelaxwa kwemalockdown kwabatsira zvakanyanya kuti at least vanhu vakatanga kuchishanda. Hurumende inowanawo mafiscal revenues. Munoziva imi kuti hurumende yakatoparura $18 billion stimulus, economic recovery and stimulus package, ine zhinji yacho iyoyo imari change ichifinanswa nematax revenues anenge achiwanikwa, anenge achicontributwa nevanhu vari kushanda. Saka
urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba hwakatanga musi wa30 kurume senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Makanzuro akawanda munyika ari pasi pebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa anonzi ari kusainisa makanzura awo mafomu anoratidza kuti makanzura aya anotsigira vachamisa. Kunyange hazvo mutevedzeri wemunyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato iri vaClifford Shachiwayo vati havana ruzivo nezviri kuitika. Vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti izvi zviri kuitirwa kuti makanzura aya aramba achitsigira vachamisa nekuita zvavanenge vataura panguva iyo paine runyerekupe rwokuti chikwata cheMDC inotungamirwa namuzvari Tokozani Kupe chinogona kudzinga makanzura aya sezvakaitwa nhengo ina dzeparamende. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vatana neStudio 7 vanoti kusainiswa mafomu aya kwakaitwa mumaguta anoti Harare, Masvingo, Mutare neChinoyi, uye nhasi makanzuro ekukadoma asainiswa mafomu aya achiratidza kuti achamira navachamisa nguva dzose. Makanzura gumi nevaviri emuchinoi achitungamirirwa nameya weguta vaDike Makumbi akasainiswa mapepa aya nezuro. Vachitaura pakusaina mafomu aya vamakumbi vanoti vatora danho rekutsigira vachamisa nekuda kwekuti havasi kufara nezviri kuitika mubato ravo. Vakati vanoda kuti makanzura abude pachena kuti anotsigira vachamisa kunyange vakadzingwa mukanzuru sezvakaitwa nengo ina dzeparamende.
Saka tata tingagare semusha, regai tiungane meya nemakanzuras edu tisunge zvisungo tichiita be allegiance to our president Nelson advocate Nelson Chamisa. Kana zvikanzi nhasi makanzuras tanzi ibvai kukanzuru, takagadzirira kubva kukanzuru tichisapota president wedu semakanzuras.
Vamakumbi vaudza Studio 7 kuti magwaro ari kusainwa nemakanzura akabva kuhofisi yavaswashayo.
Yaka generatwa nengi additional office, so it's a standard form rekushandiswa all of my office bearers who are willing to be alleging part. Office discretionary for government.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vafashayo vanoti havana ruzivo nezvemafomu aya, asi vati nhengo dzebato ravo hadzirambidzwe kuratidza mutungamiri wadzinoda nenzira yadzinoda kuita izvi.
Zvema amuri kuti maallegiance forms isu hatisati tanzwa kuti zviri kufamba sei. Nekuti kuno kunational sebato remdc takanga tisina kuita program yakadaro. Hatisi kuti handingakomendi kuti zvipamuchemo kana zvisamuchemo, nekuti pepa rauri kutaura handina kumboona. Saka handingatauri kuti bepa iri riri pamuchemo kana risvamuchemo, nekuti hatisati tasangana naro. Asi zvinoita ndezvekuti vamwe nevamwe paboka pavanenge vari vane zvavanokwanisa kungoita kuti varambe vakabata musangano ipapo, nokuti musangano weMDC hausiwe kunational.
Makanzura gumi neumwe chete ekukadoma asainawo maafidavit achipika kuti anotsigira vachamisa. Akabvunza meya wekadoma vaaction Nyamukundiwa kuti zvavari kuita izvi hakusi kuchisidzira makanzura here, vati kanzura asingade anorega kusaina. Makanzura ekukaroi mana asainawo maafidavit aya nhasi. Vari kuzviti ndivo vadzokera pachigaro chemunyori mukuru webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court vaDouglas Monzora, vati zviri kuitwa izvi inzira yekuchishidzira vanhu.
Zvekusainisa vanhu izvi zvinongoitwa chete kuti inzira yekuchishidzira vanhu, kuti mukasaina zvinoreva kuti munodzingika. Asi ndaverenga chigwaro chacho chakanzi chiri kusainiswa vanhu ichocho icho. Chigwaro ichocho icho hachina kana musoro wese. Chiri kuti vanhu vava mamembers eMDC Alliance Party. Hakuna party yakadaro muZimbabwe. MuZimbabwe mune MDC.
Vane ruzivo nezviri kuitika mubato vanoti makanzura ose ari pasi peMDC inotungamirirwa navachamisa ari kusainiswa mafomu aya, sezvo paine kutyira kuti muzvare kupe vanogona kudzinga makanzura avanoona kuti haasi kutevedzera gwara ravo sezvakaitika panhengo ina dzeparamende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kwakaitwa zvikoro nepamusana pechirwere cheCOVID-19 kwasiya varayiridzi nevadzidzi munyika vachitya nepamusana pekuti havasi kusati vaziva kuti zvikoro zvichavhurwa riini. Zvimwe zvikoro munyika zvinonzi zvave kushandisa internet munyaya dzedzidzo kuitira kuti vadzidzi vaenderere mberi nekudzidza kwavo, asi vanhu vakawanda vanonzi havakwanisi kutenga data rinodiwa nepamusana pekushaya mari. Mike Hove weStudio 7 abata mutungamiri wesangano runomirira vadzidzi paUniversity of Zimbabwe muzvare Abiona Mataranyika kuti tinzwe maonero avo.
Kushandisa kwemishina yaiko zvino ifungwa yakanaka uyezve inotoratidza kufambirana nenguva, asi heunomubvunzo ndeyekuti senyika ino tava kukwanisa here kunge tichidzidza kuburikidza nekushandiswa kwemishina yaiko zvino tichitarisa zvinhu zvakatitenderedza uye munguva yatiri senyika.
Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvematambudziko amuri kutarisana nawo sevadzidzi panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checoronavirus.
Matambudziko atiri kusangana nawo sevadzidzi ndezvekuti zvikoro zvambomirwa zvichireva izvo kuti zvavhiringidza vaya vakanga vatomugore rekupedzisira vakanga vakutoti vakuda kutopedza zvechikoro vachizonge vachigraduate mumazuva anotevera uyezve zvavhiringidza izvo avo vakanga vada kutangawo chikoro vatinoti iwo mafirst years akanga akuda kuuya zvichireva izvo vachazonge vava kutouya pamberi apa zvichireva kuti gore ravo ravaifanhonga kutanga kudzidza ranonotswa uye radzoserwa kumashure vava kutozononoka kutanga chikoro. COVID yaita kuti vana vechikoro vazonge vava kuenda ku-e-learning.
Nemaonerenyu mungati sevadzidzi makagadzirira kushandisa dandemutande mudzidzo dzenyu here?
Sevadzidzi ndinoti hatina kunge takagadzirira kushandisa dandemutande mudzidzo dzedu. Nekuti chekutanga havasi vese vanayo mishina iyi inoita kuti vakwanise kuita dzidzo idzi. Chechipiri, masaisai anonetsa nekuti kune vamwe vanogara kunzvimbo dziri kunze kwedhorobha saka vanogona vachinetsekana nekuwana masaisai ekuti vanokwanisa kutsvagawo zvavanenge vachitsvaga paindaneti. Chechitatu, data rinogona kuvanetsa nekuti rava kuti dhurei zvakare.
Pane zvingaitwa kugadzirisa nyaya iyi here?
Sekuona kwangu ndinofungidzira kuti panyaya iyi hurumende inogona kutaura naivo vanoona nezvemasaisai kuti vagone kuva chipowo vana vechikoro data uyezve vanokwanisa kutiwo vaone kuti ndevapi vana vasina makombiyuta vogona kuti vangavabatsira sei. Izvo zvinogona kutora nguva yakareba asi zvinhu zvakatikoshera kunge zvinge zvichiitwa nekuti hatingaite kuti vamwe vana vechikoro vagosarira kumashure nekuti dzidzo ikodzero yomunhu wese.
Muzvare Abiona Mataranyika ndivo mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi paUniversity of Zimbabwe. Vanga vachitaura vari parunare vari kwaMutare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Haleluya mamuka seiko akurandi wa moyo ku South Africa ku Moroleta Park to kwandiri zvangu kubasa aiwa chimiro chiri kuno ku South Africa zvinoratidza kuti vanhu vari kuzama chose nepavanogona napo nokuti ukaona kana mumakombi macho dzaisikwidza 16 makupinda vanhu 10 dzaisikwidza 22 makupinda vanhu 15 ende mune muno munhu anenge ane mask mutekisi momo toenda kumashopu ndizvozvo kana kutorina maski autopindi mushopu macho nekumabhengi ndizvozvo saka kuratidza kuti hawa vanhu vari kuzama nepavanogona napo kuti chirwere ichi chitapudzike nokuti ukaona munhu wese waunoona anenge angori nemaski achipinda paanenge achipinda saizvozvo vari kuzama chose mabasawo ndizvozvo apo napo vanonge vachisenza zvakasiyana siyana asi mumalokesheni munogara veruzhinji mamaski zvavo vanhu havapfeke uye futi akaona nesvondo vamwewo vanhu kuti vane maski.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA.